manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitsefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 27/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzeTriple C dzakasungwa mumusha webudiriro muHarare dzinopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus ari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe svondo rinouya. Nepenyuro ye Voice of America Studio 7 inosvitsa makore makumi maviri ichitepenyura muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tongi wedarera Major Street remuHarare nasi atambira chikumbiro chenhengo makumi maviri neshanu dzebato reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira nhengo mbiri dzedare reparamende dzakasungwa mumusha webudiriro muHarare masvondo maviri adarika chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Nhengo idzi dziri kupomerwa mhosva yekuungana dziine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Frank Chikore anotipanya iyi.
Vaishitora mutongo wavo pachikumbiro ichi, mutongi wedare, muzvare yokaidzuda, vati hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvakapiwa nevachuchisi venyaya iyi, zvinokodzera kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo, muzvare dzuda, vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa nechishanu choga choga, mushure mekubhadhara zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika pamunhu, kana kuti 30,000 RTGS semari yechibatiso. Asi vana soro jena vaviri vari pakati pevasungwa ava vabuditswa pasina mari yavabhadhariswa uye vanzi vasazvipire kumapurisa sezvaitwa vamwe vese. Muzvare dzuda vaenderera mberi vachiti zvapupu zvehurumende zvakapa ufakazi wakasiyana mudare uye umwe wemapurisa akasunga vanhu ava akaudza dare kuti vasungwa ava havana kuita mhirizhonga uye havana kukanganisa kusungwa kwavo nemapurisa pavakasungwa mubudiriro. Rimwe remagweta evasungwa ava vakudzai kadzere Zimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Mutongi amai yeukaidzida vabvuma kuti vasungwa vabudiswe nechibatiso che 30,000 RTGS ndobva vabvumawo zvakare kuti vasungwa vechikuru umwe ane 72 umwe ane 81 vabude vasina kubhadhara mari.
Vakadzere vatiwo sezvaturwa nedare zviri pachena kuti vasungwa ava havana mhosva yavakapara.
Hapana nyaya iriko apa kana kuti tingati haisi nyaya ine udzamu chaiwo sezvo tiri kuona kuti kana umbowo chaiwo hapana nyange iye mutongi abvumawo zvechokwadi kuti vanhu vanga vari paprivate residence vachitawo eprivate meeting.
Vakafana bata chigaro chemutauriri webato reTriple C muzvare Fadzai Mahere vati havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika. Vakatiwo mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala vanofanirawo kubuditswa muusungwa.
Isu semusangano panyaya yevasikala tinoti sekupiwa kuri kuita vamwe vese bail vasikala vanofanirwawo kutongwa vachibva kumba nokuti ndo zvinotaura constitution. Nhasi mudare koti yataura kuti bail inofanirwa kupiwa munhu woga woga unless kana pane macircumstances kana kuti zviratidzo zviripo zvinoita kuti munhu iye asapiwe bail. Vasikala vakangofanana nemachange champions ose nemazimbabwens nevagari kana kuti macitizens ose ngavapiwewo bail. Hapana chikonzero chinoita kuti varambe vachitongwa vachibva kuchikurubi. Saka tinoramba tichiti vasikala ngavasunungurwe.
Pakati pevasungwa ava pane mumwe anonzi akabatwa nechirwere cheCovid-19 ari mujeri zvakakonzera kuti vekumajeri vamugarise kwake ega senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi mujeri pavasungwa ava pane vakwegura vaviri vanonziwa havasi kunzwa zvakanaka uye mumwe wavo ane makore makumi masere nerimwe chete ekuberekwa paakanzwika chikumbiro ichi mudare magweta evasungwa ava akapomera mapurisa mhosva yekusungawo nevanhu vaizvifambirawo zvavo mumigwagwa yemubudiriro vasinei nechekuita nemusangano weTriple C unonzi waipindwa nevamwe vevasungwa ava asi mapurisa akati vose vakasungwa vaiva pamusangano uyu uye vakapfeka nhumbi dzine ruvara rweyelo dzakanyorwa zita rebato reTriple C nhengo dzeTriple C idzo dzinosanganisira mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya dzakasungwa dziri pamba pemumiriri webudiriro muparamende vakosa machingauta dzichiita musangano wekomiti yebato radzo unodaidzwa kuti Presidential Assembly vamachingauta vakazozvipira kumapurisa mushure mekunge vanzwa mudare nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaGeorge Garauzive kuti vaitsvagwa nemapurisa nhengo dzeTriple C idzi dzakasungwa dziri makumi maviri nenhanhatu asi mumwe mwana ane makore ari pasi pegumi nemasere akaburitswa muusungwa kare achiiswa mumaoko emagweta ake zvichakadai vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo wemaintenance of peace and order act havasungirwe kutsvaga mvumo yekuita musangano wemakomiti ebato ravo kana usiri musangano unenge uchiitwa neveruzhinji ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika radzivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus vaAlexander Lukashenko vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe kwemazuva matatu svondo rinouya. Rwendo urwo runonzi rwakanangana nekusimbisa ukama wagara huri pakati penyika mbiri idzi. Zimbabwe neBelarus dzinonzi dzinodyidzana zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika, zveupfumi, zvezvicherwa, mukurima pamwe nekudzivirirwa kwenjodzi. Mamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana anoti ari kufadzwa nekushanya kuri kuita nhumwa dziri kumiririra America dzechidzimai muAfrica munzendo dzakanangana nekusimbiridza ukama hwenyika yeAmerica nenyika dzemuAfrica. Gurukota rezvemari amai Janet Yellen vapeta rwendo rwavo rwemazuva matatu muSouth Africa. Mumazuva avo gumi ekushanyira nyika dzemuAfrica, amai Yellen vakashanyirawo Senegal neZambia. Ukuwo mumiririri weAmerica kuUnited Nations, Ambassador Linda Thomas Greenfield, vari muMozambique pari zvino, uko vasimbisa nezvekukosha kwekudyidzana kwenyika iyi naAmerica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana, amai Lucy Ndongwe Chikowore vesangano reMTC Educate a Girl Foundation.
Ini ndinoona sokuti kushanya kuri kuitwa na Secretary of Treasury Janet Yellen na Ambassador Linda Thomas Greenfield kunyika dzedu dziri muAfrica zvinhu zvakanaka chaizvo kuti vange vachiona zvinhu zviri kuitika on the ground uye vachikurukura nehurumende sezvakafanana na Ambassador Linda Thomas Greenfield vachikurukura neve society.
Imi semadzimai anorwira kodzero dzevanhu nevanasikana uye zvemuine sangano rinoshanda kuZimbabwe, shuwiro yenyu ndeyei? Takanyanya kutarisa kushanya kwemadzimai ava vanova nhumwa dziri kubva kuAmerica dzichishanya muAfrica. Makatarisa nyika yeZimbabwe uye zvenhuna dziri kusangana idzo nemadzimai nevanasikana munyika iyi, tichiona isu kuti nhumwa idzi amai Yellen naAmbassador Thomas Greenfield havasi kuzowanikwa vari kushanya kuZimbabwe pari zvino?
Zvinhu zvakanaka zvikuru zvendaishuvira kudai zvaikwanisika dai kutanga tine ukama wakanaka senyika nenyika zakaita sana United States zvichaigowani kwao vachisvika kumusha kwedu zvichigozobatsirawo nevanhu vari pasi who are on the ground vanenge vachidawo kubatsiridzwa mune zveupfumi mune zvenyaya dzeutano mune nyaya dzeclimate change nyaya dzavari kubatana nadzo munzvimbo dzakasiyana siyana takatarisana nekunana Zambia kwavasvika vachionawo even maprojects avanobatsiridzwawo hurumende mukuumbiridza health sector yavo nana South Africa pavari kutaura nenyaya dzemagetsi zvinyuwa dzakatikoshera in the 21st century panyaya dzeproduction and also economic growth.
Avo vange vari amai Lucy Ndongwe Chikowero vesangano reMTC Educated Girl Foundation vachitaura na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari ku Wisconsin muAmerica. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuKinshasa muDRC vanga vachigadzirira nhasi kushanya kwaPope Francis kwanga kwave nenguva kwakamirirwa paurongwa hwavo hwekushanyira nyika iyi pamwe nemuvakidzani wayo South Sudan svondo rinouya. Pope Francis vari kusvika muKinshasa musi wa31 ndira. Mukuru wemauto eEuropean Union nhasi ati Russia iri kuisa hondo yemuUkraine pane chimwe chidano ichingorwisa zvisina tsarukano vanhuwo zvavo nemaguta senzira yekutsimidza zvisungo zvakatorwa neNATO nevainodyidzana navo zvekuendesa zvombo kuUkraine mukutsigira hondo iyi. Bazi rezvekurima kuburikidza neboka raro rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvezvipfuwo reveterinary services VET rinoti rachaita zvose mukuedza kupedza pamwe nekumisa kupararira kwechirwere chiri kuuraya mombe zvakanyanya munyika cheJanuary disease. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Mugwaro ravakaburitsa nechitatu svondorino mukuru mubazi iri Dr. Josephat Nyika vakabvuma kuti wandu hwemombe dziri kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheJanuary disease huri kuwanda mumatunhu ose ari kunaya mvura zvakasimba munyika kunyange vasina kupa uwandu hwacho. Chirongwa chekurwisa chirwere cheJanuary disease chinonzi National Declaration of War Against January Disease icho chisati chaparurwa zviri pamutemo. Asi patabvunza kuti mombe ngani dzafa munyika kusvika pari zvino Dr. Nyika vanoti kusvika chishanu svondo rapera mombe dzinodarika 403 kana kuti 403 dzainge dzafa mumatunhu maduku emudunhu reMidlands chete.
Report you which is first week here. It was the first 3 weeks. We get our report every week. That are 403 in the last accumulated quarter. I mean number that was the one among one. But if I got an opportunity that the war numbers are coming down.
Dr. Nyika vanotiwo vanovimba kuti vachakunda chirwere cheJanuary disease sezvo vari kumanikidza varimi kuti vadhibhise mombe dzavo katatu pamasvondo maviri zvichienzaniswa nezvagara zvichiitwa zvekudhibhisa kamwe chete pasvondo. Pamusoro pazvo vanoti vane mishonga inokwana gore rino vachiti vane mumwe mushonga wekuzora mombe kuti dzisarumwe nezvikwekwe unosvika makirogiramu miriyoni imwe chete nechidimu kana kuti 1.5 million kilograms.
Oya tendere kutofidzisa mombe zvakasimba 3 times in 2 weeks. Only the normal dipping regime for this time of the year in a very weekly dipping. 1.5 million kg.
Dr. Nyika vanoti vose vasinga dzibise mombe vachasungwa sezvo mutemo uchivabvumira kusungisa vakadaro.
Vanhu ngavadzibise mombe. Mutemo unotitendera kuti tisunge vanhu Asina inge ratipisa mombe pari. Rather, engage in awareness, education, and some other compliance. Things are looking good.
Mudulu Rema Sonal and West, Chilwereche January disease, Chilonzi, Chave Mumatun, Matiki Mana, Anoti Urungwe, Makonde, Chegu, Tune Mondorongezi, Asimukuru Weboka, Revet Mudunu, Dr. Tokozanswela, Vanota, Vasati Vapeza, Kufamba Matunu, Ose, Kuteva Zire, Wando, Wemombe Zafa Mudunu, Rose.
It has to cover, you know, the truth is that we're 76, one sheeta on the ground. So that's the next 2 weeks. When that Pamba goes into the report, we're in some distance, not all of them are fast.
Mumwe murimwe kuhurungwe vagramu sose avakambo firu wale mwembe nana atu gorela pera kukasara mbili chete vano timishonga we jibe uru kushandiswa iye zino hausi kushanda zakanaka sezo mwembe ziri kufa kunyange zichi jiba
zangu danganaka zasara atu zanga za pera taisipria matibari parifu taisipria bati mishonga ichi waka kuri wane nezirwe
Mumwe mugari wekusanyati vanomo gore vanoti hurumende haifanirwe kungonangana nechirwere chejanuary disease chete vachiti musanyati manesa nechirwere chemombe chered wet icho chinoonekwa nekuita weti neropa
red water ndo iriko noti january disease red water hazipare dzakatombofa mazuva ano red water inoita muweti neropa
chirwere chesteiloriosis chinozivikanwa zvikuru nezita rekuti January disease, chimwe chezvirwere zvakawanda zvinobata mombe, uye chinotapurirwa nezvishambwe kana zvikwekwe zvemunzeve, izvo zvinozopedzwa nekudhibhisa mombe mumvura ine mushonga kana kudzizora mushonga. Zimbabwe yakamboita mushandira pamwe nesangano re-European Union, iro rakaita mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization, yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe. Pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy icho chakatanga muna 2019 chakapera gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Nepe nyuro ye Voice of America Studio 7 nasi yashuta makore makumi maviri ichitepe nyura muZimbabwe veruzhinji nenyanzvi munezve matongero wenyika vachiti inoita basa guru mukuburitsa nhau dzisina kwadzakarerekera asi hurumende yeZimbabwe ichiti Studio 7 inotepenyura zviri kunze kwemutemo uye inofanira kutevedza mitemo yekutepenyura nekufambiswa kwemashoko muZimbabwe. Godwin Mangondla anotipanyaya iye zvizere.
Owen Hiwayo, avo vanoti vakatanga kuteerera Studio 7 muna kukadzi 2003, vanoti vakapinda murudo nayo kusvikana nhasi nekuti inoburitsa nyaya dzinodiwa neveruzhinji.
Saka nyaya dzatainzo dzaingonzidziwa dzedivi rimwe chete. Asi Studio 7 yakakwanisa kuenda kumaruva yekuti vamwanhu vakatanga kunzwawo kuti kune rimwe divi, pane nyaya yega yega pane rimwe divi rinotariswawo, hautarisi divi rimwe chete.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri mubato guru nopi kisa Red Citizens Coalition for Change vagift ostalo siziva vakorokotedza Studio 7 nekusvitsa makore makumi maviri chitepenyura muZimbabwe vachiti bato ravo rinotsigira vatapi venhau nemakambani anoita basa ravo zvine umizha vasina kwavakarerekera.
Tinofungidzira kuti Studio 7 iri kubata basa vachifambisa shoko vachitarisa zvatinoita zvatinogona vachitarisa nezvatisingagoni nekuti ndopasaka revanotapi venhau.
Vawitness Dube mutauri webato removement for democratic change vakorekodzidzawo Studio 7 nekuita nguva yakareba ichitepenyura munyika vachiti zvainge zvakaoma kuita izvi kubvira payakaenda pamhepo kekutanga muna 2003.
Patitaona basa rabatwa ne Studio 7 rekuti inopa mashoko asina isina kwayakarerekera.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatapadzwa mugwadi vati
pamakore makumi maviri aya chandingangoda hangu kukudzidzisai wo zvishoma ndezvekuti munoziva here kuti nekuteererwa kwainoitwa Studio 7 kuno kuZimbabwe inotibatsira kwazvo ikatanga havo kupromota nyaya dzorunyararo nyaya dzekuti tirege kuita mhirizhonga nyaya dzokupomerana zvisina maturo nyaya dzokurudzirawo vanobva kune dzimwe nyika kunyanya vanobva kuAmerica ikoko chero vakatipa zvirango zvoupfumi havarambi kunzwi kuuya kuona dhamu redu rekaribha kana kuuya kumapopopo edu kuzvikufosi kana kuona mhuka dzedu
mukuru weGreat Zimbabwe University Campus Radio vaGolden Maunganidze vatenda vatapi venhau veStudio 7 nekuramba vakashinga vachipave ruzhinji nhau apo hurumende yainge yakasunga masaisai
commitment iyoyo yakakosha chaizvo vanhu vazhinji vari muZimbabwe nhasi vanopembera nekuziva zvinhu zvakawanda kubudikidza nebasa rakaitwa navakomana nevasikana ava
vamwe vatapi venhau vakatanga neStudio 7 vanosanganisira Stanley Karombo naMichael Kariati uyo anoti zvainge zvakaoma kushandira Studio 7 panguva yakatanga kuenda pamhepo
Atiko zvino izvi vanhu vave kumhanyira kuda kutaurwa navo nemhaka yemukurumbira wave neStudio 7 iyo veruzhinji vanoti inotaura chokwadi munyaya dzematongerwo enyika
vanongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanotiwo nepenyuro yeStudio 7 yakaita basa guru rekusvitsa nhau dzemuZimbabwe kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvike nepfenyuro zhinji dzemuZimbabwe nzvimbo zhinji munyika zvikuru sei dziri kumiganho nedzimwe nyika hadzina masaisai asi Studio 7 inosvika kunzvimbo dzese idzi ichishandisa masaisai eshortwave vamudzengi vanoti kunyange hazvo hurumende yakapa marezines akawanda Studio 7 inoramba yakakosha nekuti inopa mativi ese panyaya dzayo
Hatina dzimwe nhepfenyuro dzinobudisa zvinhu nomonomo asi iyo Studio 7
kubvira payakaenda pamhepo Studio 7 yange iri kushoropodzwa nehurumende ichinzi inoshandiswa nehurumende yeAmerica kuita zvido zvayo nekutsigira zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika iyi mutevedzeri wegurukota rezvekuburutswa kumashoko vakindness paradza vanoti Studio 7 ichiri kutepfenyura zviri kunze kwemutemo
Studio 7 inga vane makore 20 inga zvitembedza kuti ane makore 20 asi iri kutepfenyura muno Zimbabwe chiri pamutemo saka ichinoti ngaiuye vakatibudira tsamba tikati uyai titaure ndikatovaona ini vakauya vakationa mahosi mangu tikataurirana kuti uyai kuno Zimbabwe
Voice of America yakaparura Studio 7 musi wa27 ndira muna 2003 nechirongwa chaitepenyura nechirungu kwemazuva mashanu kubva mubvuro kusvika chishanu yakazovandudza zvirongwa zvayo yari kutepenyura neshona neisi ndevele kwesvondo rese ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
iko zvino regai tikupei mashoko abva kwamuri imi vateereri veStudio 7 pamusoro pekusvitsa makore makumi maviri kwenhepfenyuro yenyu.
Halala 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 Studio 7 halala happy 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 birthday Studio 7 iwo wakaberekwa mugore ra 2003 musi wa27 ndira nhasi uno wasvitsa makore makumi maviri 20 years musi wa27 ndira January 2023 tinoti halala 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 Studio 7 kuhalala iwo wakaberekwa neVoice of America iwe Studio 7 ukabereka vana vako vaviri matwins anova iwo mapatwa VOA sure na VOA ndevele nhasi uno tinofanira nekupembera nokuda kwevana vako vanoshanda basa guru kwazvo vanobata panyika dzino dzose VOA Shona anopinda na 7 o'clock kubva mvuro kusvika svondo na 7 o'clock yoga yoga VOA ndevele wo achipinda na half 7 kubva mvuro kusvika svondo manheru oga oga tinoti kura Studio 7 kura iwo wakauya panyika dzino vanhu vakawanda vachikutorera pasi vachituri murevi wenhema Asi nhasi uno tinoona mabasa ako hazara pasi pezuva hakuna umwe munhu anobata sokubata kwako unotaura zvose zvakasiyana siyana vasida vasingadi tinoti happy 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 happy
hey, Studio 7 vashamarari management nhavo vese vanoshandira Studio 7 nhavo vese vanoiteerera makorokoto 20 years vanhu vakasungirira Studio 7 ichatanga tatisikanyatsi kuibata pamasaisai uye yaitorwa sestation yemareactionaries asi nhasi uno zviri pachena kuti tose vanotonga nevanotongwa tiri kukwanisa kutaurawo pastudio apa tichinzwa mashoko achisvikawo kuku kune avo vese vasingakwanisi kunga vechinzwa nyaya dzakadai paZBC. Chenenga doku ngotaurira veTripleC kuti honai paane Studio 7 nasi. Tsungirirai iwo, tsungirirai Zanu PF yapererwa uye yakurohwa nehana.
Makorokoto Studio 7, makorokoto, makorokoto vashamarari, makorokoto vashamarari vakatanga neStudio 7 vana Rechoto ndimwe ake mwasaliele, makorokoto nekwamuri imwe vana Blessing Zulu naJonga kandimire, makorokoto kunana Gibbs Dube, makorokoto kunana Sandra Nyaira, makorokoto nana Patient Risere, kune vamwe vashamarari vanenge vari Zimbabwe nenyika vakasingirai madondo. Aiwa Studio 7 kwatiri inotiudza zvinhu zvakadzama uye Studio 7 chirongwa chinobata nyika dzose. Takasiyana neZBC nokuti ZBC inongobata chete kazhinji muZimbabwe, haigoniwo kubata kunze. Saka saizvozvo inogonawo kuti isu tizive kuti vana vanhu vasiri kumba vakabva kumusha vari kune dzimwe nyika vane umbo vanogona kuziva kuti kunyika yavo chisiri kuitika.
Ayo anga ari mashoko enyu vateereri veStudio 7 amatumira kuno pamusoro pekusvitsa makore makumi maviri kwenhepfenyuro yenyu yeStudio 7. Tinotiwo makorokoto kwamuri, tichitenda nekuramba makatitsigira kwamunoita. Tine chirongwa chesvondo rega rega chatinokupai nyaya dzinenge dzichiitika mune zvemimhanzi. Nasi tiri kukupai nzwisa yekambo kemuimbi wechidiki watichakupai hurukuro yake izere svondo rinouya achiri kusimukira Elvis Nyakusikwa, anozivikanwa neremagitare rekuti Elpanex Sikwas. Ane nziyo yake itsva inonzi Takayambuka ndiyo yatichati tionekane nayo nasi tinzwe yachirova. Taita kutunga mitate kuru kumberi, taita kutunga mitate kuru shikara, chirongwa chedu che Live Talk na 8 Maneru. Nasi tiri kutaura nezve kushanya kwenhumwa mbiri dzehurumende yeAmerica kunyika dzemuAfrica. Tichatarisawo kusvitsa makore makumi maviri nhasi kwenhepfenyuro yeStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nengo ZCCC dzakasungwa kumusha webudiriro muHarare dzabvumidzwa kupiwa kubhadhara mari yechibatiso nedare ra Major Street mushure nekugara mujeri kwemasondo maviri. Mutungamiri wenyika yeRepublic of Belarus vaAlexander Lukashenko votarisirwa kushanyira Zimbabwe kwemazuva matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndine Evans Zininga. Ndokusiyai muina Gaina Gumede.